Vakafano bata chigaro chemutauriri wezvePCS munyika vaPeter Chaparanganda avo vakanga vavimbisa kuti pauwandu hwevasungwa vane chirwere checovid-19 vadududza nhasi vachiti tipihwe nachiremba mukuru wemajeri Dr. Evidence Gaka. VaChaparanganda varamba kutipa nhamba dzaDr. Gaka vachiti vanoda kutanga vataura navo asi vazodzima foni yavo vasati vachipa nhamba dzacho. Asi svondo rapera, Dr. Gaka vakaudza bepanhau reHerald kuti vari kushushikana neuwandu hwevasungwa vari kubatwa mumajeri nechirwere checovid-19 vachiti muchinhoyi vasungwa 13 vainge vabatwa nechirwere ichi. Mutauriri wezvePCS mudunhu reMashonaland and West vaPeter Kondowe vati mumwe musungwa abatwa nechirwere checovid-19 zvakwidza uwandu kusvika pa14.
They are 14 as of today. As of today, but for 14 jet. Was taking very much to last time. Then last, one new case. Was testing is ongoing. And my World Health Organization guidelines do not understand now. Testing is ongoing. Both my officers and my inmates.
Kunyange nzvimbo inochengeterwa vasungwa muchinhoyi iine vasungwa 14 vabatwa nechirwere checovid-19 vashandi vepo vanoti uwandu uhwu hunogona kunge huri pamusoro sezvo manhamba evasungwa vanenge vabatwa nechirwere ichi asingaziviswe kune vashandi vose. Kusaburiswa kwemanhamba kunonzi kwakamboita kuti vamwe vashandi varambe kukwira motokari imwe chete nevasungwa kuenda kumatare edzimhosva vachiti vanofamba netsoka sezvo pari pedyo vachityira kutapurirana chirwere checovid-19. Asi zvinonzi vakazokwira motokari imwe chete mushure mekunge vashandi vayambirwa kuti vakatyirwa nevasungwa vachaiswa panguva yakaoma. VaKondowe vanoti vanofunga kuti uwandu hwevasungwa vari kubatwa nechirwere ichi hwakawanda muchinhoyi nekuda kwekuti matare edzimhosva ekukaroyi akambovharwa vasungwa vakawanda vakaendeswa kuchinhoyi.
Karoyi court yakanombovhara from Karoyi Chinhoyi vese vaiuya pasi pachinhoyi.
Panyaya yenhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 vaKondowe vati vasungwa vanochengetedza vasungwa pamwe nemhuri dzavo vanosvika 54 vakabayiwa nhomba pazororo reEaster chete. Pajeri remuti murefu rekumasvingo zvinonzi kune vasungwa 90 nevafere vakabatwa nechirwere checovid-19 masvondo maviri apfuura. Zvinonzi mujere reRemand Muharare vasungwa vakawanda vari kurwara nechirwere checovid-19 zvekuti vaimbove meya weguta reHarare vaJacob Mafume vakabatwa chirwere ichi pavakambosungwa vakaendeswa kuRemand mwedzi mishoma yapfuura. Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation kana kuti ZACRO vaEdson Chota vati vari kushushikana nevasungwa vari kubatwa nechirwere checovid-19 vachiti hurumende inofanirwa kubudisa vamwe vasungwa sezvayakavimbisa. VaChota vati vasungwa vanofanirwa kubayiwa nhomba nekukurumidza sezvo vachipinda nekubuda nguva dzose mujeri.
Isisu pari zvinezvi tirikuedza kuti tiivhenje hurumende kuda kuona kuti sezvo maofisazi ane vakapuwa epriority neine hurumende hazvingaitewo here kuti hurumende ipawo priority kuvasungwa nekuda kwokuti vasungwa semazviri amunoita vanouya nekubuda nguva dzakasiyana siyana uye zvo zvavanosangana nazvo hazvina anoziva kuti vasangana panguva ichi sapatange tichiti hurumende dzairi kupawo mapriorities manana chiremba kumapurisa nekumaretizo neofisazi iwayo vanoita ratita muwoo imwe chete vanosangana munzvimbo imwe chete mavanosangana saka hazvisi here kuti vavabaye.
Izvi zvinotsigirwa nevaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera avo vanoti vasungwa vanopara mhosva diki vanofanirwa kubhadhariswa faindi uye kuti vasungwa vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
Vanhu vari mumaprisons edu vakawandisa kudarika kapasiti yemaprisons edu. Chatinokurumidza hurumende kuti itende chekuti ngavaregise namba yevanhu vari mumaprisons. Vanhu vanati mhosva tudikidiki ngavapiwe community service nedzimwe mhando dzekuvaranga dzisiri dzekuvaisa muprison. Tisi tiri ngatiregei kungoisa vanhu muprison pasina chikonzero chakanatsa kuti tsvikiti. Vanhu ngavadzorwe mabheyo. Vanhu vese vanopinda muprison ngavatestiwe for covid-19. Ndonguva yatiri inoi. kutakira zeu change na kutivira COVID-19.
Hurumende yaka zivisa kutipane wa sungwa wanusika zuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 majeri anofanyi wakunge aine wa sungwa zuru gumi nezvisere kana kuti 18,000. Tachaza kubata gurukota rezi mtemo wa ziambe ziambe kutitinzwe kuti dano re hurumende rekudzikisa wandu wewa sungwa mumajeri richaitwa rini. Bazi rezo utano raka zirisa nezuro kutivanu zuru zutana tu nezana ni makumi matanu ni wanomwe kana kuti 6,157 wakabai wanombe kutanga nezuro izo zakasita uwandu wevanu wabai wanombe kutanga pa zuru zana ni makumi maviri nezitatu zinemazana mana ni makumi matanu ni wana kana kuti 123,454. Bazi iri rakazivisawo kuti nezuro hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 izvo zvakaita kuti vanhu vafa nechirwere ichi varambe vari chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 1,525. Vanhu gumi nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pazuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevana kana kuti 36,934. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana matanhatu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 651. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.